manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 17 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rinobata mashandiro emasangano akazvimirira repvob mudunhu reHarare wakanganiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf. Asi vezanupf mudunhu reHarare vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya sezvo musangano uyu wakanganiswa nevana veZimbabwe kwete nebato rezvematongerwo enyika. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai BT vanokwira kudare reHigh Court vachipikisa mutemo uri kushandiswa kusunga vanhu vari kunze vari kuchinja mari zviri kunze kwemutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organizations kana kuti PVOB wanga uchiitirwa muHarare nhasi wasiyirwa panzira uchangotanga mushure mekunge vanofungidzirwa kuti nhengo dzebato rezanupf vatanga kuimba vachiita ruzha. Izvi zvinonzi zvaitika mushure mekunge mutauri wechitanhatu apawo pfungwa dzake achipikisa bhiri iri asi vashanu vanga vatanga kutaura vanga vachitsigira bhiri iri. Nhasi ranga riri iro zuva rekupedzisira rekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri iri pamwe nerimwe bhiri revakaremara. Aka akasike kutanga kuti vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanupf vakanganisa misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri repvo iri sezvo svondo rino zvakaitika zvakare kumasvingo nekuchinhoyi. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo tabata nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiririri wemukobha south mudare reparamende vajohn cooka
zvara nhasi ranga rezvarendekupedzisira pamapublic hearings atati kuita takuita nebhiri retvo iro rakaitirwa paambassador hotel asi harina kuzokwanisa kupera mune zvakanaka nechinanga chekuti pazoita kusiringana nekusanzwisisana kwevanhu vanga vauya kupvob racho saka chaitika ndechekuti tichingotanga taita vaviri vatatu vataurawo mapoint avo maererano nepvob then pazoita umwe mutaura kuwana mukana wekutaurawo nezvedhiri iroro saka paataura anga achitaura achiriridze kuti hai ndine zvikombero zvandinazvo zvinoita kuti iri ngarisaenda mberi ndo panga patanga rizvani mberemhere zvekuti taakunda takwanisa kunzwanana nekuti panga pane muende vanhu vanga vabuda zvekutoti muhoo yakatiitira vamwe vatadza kupinda vanga vakatomira pasi ndo paita kuti dhiri iroro ridzo rakanzerewa nenyaya yekuti vamwe vatozopedzisira vaakutoimba mukati imomo izvo zvatokanganisa kuti tiendeze mberi nebasa redu.
Saka kukanzurwa kwaitwa musangano uyu kwakurevei mune tarisiro yekuti muchauita zvakare here kana kuti zvatopera muHarare?
Zvinoita muzuva ranhasi ndezve kuti zvinenge zvapera muzuva ranhasi asi nasekomiti tinozogara pasi then tinenge takurongawo sedare kuti vatodzizeepoifowa.
Pane vamwe vari kufungidzira kuti vakanganisa musangano uyu vangadai vari nhengo dzezanupf imiwo sekomiti mune maonero amaita here?
Zvazvinoita ndezvekuti patinobedzera mabhiri aya kuti vanhu vazoyazo pafunga dzavo chikutanga hatitenderi kuti vanhu vange vauye vakapfeka galira uyezve isusu vanhu vanenge achitenderera tinobva kumaconstituensi akasiyana siyana hatingazvizivi vanhu vanenge vari vemuHarare kuti ava ndive bato rakati kana kuti rakati izvo vanenge vasina kupfeka zvipfeko zvavo zvinoratidza mapato avanobva.
Havanga vari nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiriri wemukobha south muparamende vajohn cooka vari parunare muHarare nestudio 7 Tabata onengwe eve chidiki vezano PF mudunu reharare wa Alex Kandishaya avanoti urongwa uu wanga usinei ne mapato esho matonge ruwe nyika asukuti vanawe Zimbabwe ni kudaro awawoni panopinda batoravo pachitiko ichi.
Panonzi paruka kudiskaswa biu hapa uye muna achizi ndewe bate iri kana ii pano uya muna achizi zaro wate Zimbabwe achizi meiti kandikuti zaro wate Zimbabwe kongu ya gareba zasha ndisi kwa mazita ni mabandiko akazumireka kuenda kwa uchaka mariku mechimwe nika wenyepa kutimariza triku chaka ndeje kubibadara merira mariza ichikoro wenyepa kutimariza triku chaka ndeje kuchira zuberani kwa uno zono tarisa mariza ya nize kichembi soa kupawezo matonze zewe nika chinoa nye Zimbabwe wangu wachitaywa kana zuriku itu kwa ni mabandiko akazumirira zuripa chena wano chikei kutipaite mkemo ono watarisa mkemo ono wakarelika uno ngotikizi nisegi tiyori redi STG7 ineta zuripova na hongo maria hako ume wana kutuhi ono wana hili marini saka siku pomeri wako wazinoita zinongorewa kuti chese chinoita nite kuchende kwa kwenye Zimbabwe chino pomeri wako jiza ano pia chese chinoitwa nekusawa anuparifu chinoro mbiche opo mkiri saka hakuna wa mweza ano pia zaita chakara nisi zaro wa Zimbabwe
asipani shaya chaka ipa ere wakandisha ya kutivano wapane mkana ane fungwa ya kutigira biri na ane fungwa ya kupikisa zoo ita kutumusangano ufambe wano wachipana mikana
zinoitika lani watanga kutora mbele nekuti mapoka mawili wanoda ni wasingadi wanoda kwa wanga wajitaura wasingadi wanga wachungu itari mshasa ita kutiva mbili lebae paramendi wanga wachifinga wanga wajisi wa chayi wa msabaru regaemu na ataura kubapa mtaura kutanga ili kutu kumukira na kwa tangira pa muna mate chayi saka nyaye kusherire jana nye jitra na mbili jonga ya nakito kwa mbili mchete ya etuko pa wali ya tana tuwefe asukuti zazo nge itika kutu wezi tana tuwache munu anga achiramba chinongore wa hizo kutivaye wa evanga wa chida mchemo wa hita chimitaka maga cha kukukoro kena mwa mshindi kito waende wano kikira shesha angu saka apinga gweni kusikira kisika ura pa msoro pe wane wa kumbi kana makao na zagara zunita kubato rume kipisa kutipa wano zingana hizo teti sipo pavano tuka na teti sipo pavano rola na teti sipo insa atipo kuzichoneka kilipo kuta ura pozisheni yetu kutinisusu tinotigira mchemo uru kakirena hitu unachengeteka hika.
Avanga vari nengwe vechidiki muzano PF mudunhu reHarare wa Alex Taurai Kandishaya vari parunare muHarare ne Studio 7. Magweta Aneville Muchangwa mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Muchangwa nemutauriri wezano PF wa Chris Muchangwa uya akasungwa achipomerwa mhosva yekuchinja mari zviri kunze kwemutemo akwira kudarira pamusoro reHigh Court achida kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvo zvinotevera kunyimwa kwaakaitwa mukana nedare repasi ramagistrate pamhosva yaari kupomerwa iyi iye nevamwe vake vaviri yekuchinja mari pamusika mutema pamwe neimwe yekushandisa masaisai yekambani yekuamerica yeStarlink. Mutongo pachikumbiro ichi wanzi uchapiwa nechitatu chinouya. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rine mukurumbira uye vakambova gurukota rezvemari vatenda ibiti nezuro vakakwidza chikumbiro chekuti Albert Dzikamai Chekure apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yaari kupomerwa yekuchinja zviri kunze kwemutemo mari vachiti mutemo wakashandiswa kusunga Chekure nevamwe mazana vari muusungwa uri kunze kwemutemo. Mugwaro ravo kudare repamusoro vabiti vanonzi vari kuti haifanirwe kuve mhosva kuti vanhu vachinje mari yemunyika neyekuamerica sezvo mari yekuamerica iri imwe yemari dzinobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo munyika kusvika mugore ra2030. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSouth Africa vazivisa kuti basa rekutsvaga nekununura vashandi vangadai vakatsimbirirwa nemudhuri wakaondomoka muCape Town muSouth Africa rapera uye ongororo itsva inoratidza kuti hapana vamwe vanhu vangadai vasati vawanikwa. Vakuru vakuru ava vazivisa nezvedanho iri nhasi mushure menguva ingada kusvika masvondo maviri kubva zvadhirika chivakwa ichi. Vanhu makumi matatu nevatatu vakafa mutsaona iyi. Vakuru vakuru vemu America nenije mwarimu Niami vapedzera ngu zvinodzwa korora. Vakuru vakuru veAmerica neNiger muNiami vawedzera nguva yemusangano wepamusoro-soro wavari kuita kusvika muzuva ranhasi wekuronga nzira dzekuburitsa nadzo mauto ose eAmerica kubva munyika iyi. Madzimambo, masabhuku nevanotevera tsika dzechivanhu vanoti hurumende inofanirwa kutevedzera tsika dzechivanhu pakufukunura makuva ari munzvimbo iri kuda kuvakwa guta idzva reCyber City pedyo neparamende itsva kuMount Abden muHarare. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekutongwa kwematunhu yakabudisa chiziviso kune veruzhinji nezveurongwa hwekuda kufukunyura makuva ari munzvimbo iri kuvakwa guta iri. Mapfupa acho atizonovigwa kunzvimbo itsva ichazoziviswa. Muchiziviso ichi bazi iri rakazivisawo kuti zvimwe zvinoyereswa nevagari zvichabviswa kana kukanganiswa. Vanoda kupikisa urongwa uhu vakapiwa mwedzi mitatu kubva kutanga kwemwedzi uno kuti vange vaita izvi. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vagari vanodarika mazana mashanu munzvimbo iyi vakatarisana nekubviswa munzvimbo iyi kuitira kupa mukana wekuvakwa kweguta idzva iri. Mumwe mugari akatarisana nekubviswa munzvimbo iyi uye kufukunyurwa makuva ehama dzake shanu papurazi retena ndiambuya Vimbiso Karanzi. Ambuya Karanzi vanoti havana kwekuenda nekudaro vanochema chema kuti makuva aya avakirwe pari kwete kufukunyurwa.
Kuyangeri yekuti zvarisigonekawo kungoti paingosenzeredzwa kuda isisiwo zvedu apenyu totsvagirwa ndipo kuyeka apa pongosiyiwo pakasenzeredzwawo ndozvakati totarisira kuti pamwe ndozvichaitira.
Mumwe mugari wekuMount Upton vaWilson Sakonda avanopa vanhu nzvimbo yekuviga hama neshamwari papurazi retena vanoti pane makuva anodarika chiuru akaverengwa pavari kuviga vanhu pari zvino.
Ava tabvunza vanzikuoneka 1100 amene kuti 103 here kana kuti 102 ne.
Vasakonda vanoti vazhinji vave kuvigwa papurazi ravo havachina hama dziri muZimbabwe sezvo dzakadzokera kuZambia neMalawi kwadzaibva munguva dzejambanja pakatorwa minja kubva muna 2000 vamwe vachipararira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika zvekuti hapana achaziva kwavari.
Vati mamwe mazhinji makuva vanhu vacho abhururwa hapachina vamwe vakadzokera kuMalawi vamwe vari muMozambique.
Amai Snodia Mukanga vanoti pane kuti vanhu vacheme makuva vanofanirwa kutochema kuhurumende kuti vaendeswe kumwe kwekunogara kwakanaka. Vakafanobata chigaro chamambo Chidziva mushure mekufa kwababa vavo gore rapera vaShepherd Chinjiwa avo vanotonga nzvimbo yeMount Upton vanoti patsika yavo vanotora mapfupa emufi oiswa mujira unovigwa patsva.
Tinenge tava kutotsvaga machira hatinorongerera mabhonzo iwayo anenge abviswa ipapo totakura tiinda nawo kune imwe nzvimbo kwatinotoviga munhu wepatsva panenge pachitoitwa mabibo ekuti asati kutoviga panyowani.
Mambo Chidziva vanoti kana musi asisina hama sahwira wesvikiro renzvimbo kana kuti mutape ndiye anofukunyura musi uyu onomuviga panzvimbo inenge yasarudzwa achidetsemba kuti mugare zvakanaka sevamwe kuno.
Tinotora munhu wangu munyaya wesvikiro mutape anotumwa nesvikiro ndoita sasahwira anoenda otora ipapo nemachira andikutaura matema kana machira anenge ataurwa.
Izvo zvinotsinirwa nasadunhu wenzvimbo iyi vaGibson Katiza Gombo avanoti munhu anogona kunovigwa kune imwe nzvimbo chero paitwa chivanhu chinotarisirwa kuitwa pakufukunyura guva rake nekutakura mapfupa ake.
Hatinoenda kunoita zvechivanhu chedu ipapo tichitaura tichiita chivanhu chedu tobva tabvisa makuva iwayo ipapo after taita chivanhu chedu.
Nhengo yebhodhi resangano revarapi vechivanhu rezinata vaPrince Mutanje Sibanda vanoti vanhu vanofanirwa kufukunyurwa zvichienderana netsika dzevari kufukunyurwa. Mumwe mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu mubandiko rinoona nezvezvowanikwa nenzvimbo dzinoyera vaNelson Geje vanoti pari zvino vari kuongorora kuti makuva mangani anoda kufukunurwa panzvimbo nhatu dzanga dzichivigwa vanhu muMount Upton. Sezvakataurwa muchiziviso chebazi rezvekutongwa kwematunhu, zvose izvi zvinoitwa chete kana pasina munhu anenge apikisa danho rehurumende iri munguva yakatarwa yemwedzi mitatu iyi. Hurumende haisati yazivisawo kuti mhuri dzichabviswa munharaunda iyi dzichaiswa kupi, asi sezvinotaurwa nebumbiro remutemo, vanhu vanobviswa munzvimbo inenge yatorwa nehurumende ichiitwa mabasa ebudiriro vanofanirwa kutsvagirwa kumwe kwekuenda vonogariswa. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, bazi reAmerica rinoona nezvemutemo reJustice Department nemusi wechina rakaparura maonero matsva embanje richibvisa muchikwata chezvinodhaka richiisa muchikwata chezvinogona kushandiswa muongororo nemukurapiwa kwevanhu. Danho ratorwa nehurumende iri rinokonzerawo kuti mbanje ikwanise kushandiswa nevanhu mukurapa zvirwere zvakaita sezvinokonzera kusanzwa nzara, kusvotwa nekurutsa. Mamwe matunhu muAmerica akanguva abvumidza kushandiswa kwembanje kare. Vebato remaRepublicans havadi kunzwa nezvenyaya iyi, asi vebato remaDemocrats vanokurudzira kuti mitemo inobata mbanje isunungurwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Nyaya yembanje inogara ichitaurwa makore ese ese muno muAmerica, especially nguva dzemaelections. Asi chiripo ndechekuti mbanje iye zvinezvi yachinjwa schedule in terms of classification as a medical drug. Saka initially yanga iri inonzi schedule 1 where it is supposed to be very addictive but with few medicinal purpose. Now yachinjwa yaiswa pane inonzi schedule 3 where it could be used to do research, medical research, so that it can be used for more medicinal properties. And what this has done, there's a good thing. Kune ma states muno muAmerica akalegaliza marijuana, asi federal government yanga isati yairegaliza. It's still the case kuti haisati yaitwa legalize, asi pava nemukana wakawanda wekuti paitwe more research in terms of ma medicinal benefits emarijuana kana mbanje.
Saka kana takatarisa zvaitwa izvi, zvinoreva here kuti vanhu vanenge vasununguka kutenga nokushandisa mbanje muAmerica?
Hazvisati zvanyatsosvika padanho iroro kuti temo wachinja in terms of kuti ive legalized, asi chavapo ndechekuti vabvisa marestrictions anga akawanda ekuti macompanies akaita semabhengi anga achipa maloan kumacompanies anenge akwanisa iye zvino kuti ape maloan kune macompanies anoita zvokurimwa kwembanje nokuita maresearch. So ndo zvimwe zvatingati zviri kuita kuti vanhu vafare.
Iyo mbanje pachayo ine zvinhu zvainokonzera here kumunhu anenge achiishandisa?
Honguva hwande tagara tichiishandisa mbanje muzvipatara. Inobatsira zvinhu zvakaita seappetite, vamwewo vachiti inovabatsira in terms of pain control kana kurwadziwa. Kune vamwezve vanga vari kuti nyaya yezvinhu zvakaita seseizures kana kuti epilepsy.
Avanga vari nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica, natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pane dzomwana wamutsvangu apa zvaratidza kuti aiwa achiengwa ndiani masimba ese. Ndabvuma. Ende ndo kune vese vachiri kuda kuvaruda kutaura kuti munangagwa apinde muthird term. Kunyepa anovanyudza vese. Aiwa igomwe.
kufara zingaiti kuna kuti kufara ni kusungu kwa kati wa mwana wa wawa waimbo siti minister yewa karu hundi ilusunguko wa mchangwa zikuti mbata ina David Munangagwa kwa ndo ime para mwosha kana mziti murgida zonu newa zonu mjisunga wano ima tishifu na wabati ni mwana wa Munangagwa because na wa Munangagwa watu watu ni mwosha mwosha za wari kupara zaka wandi isa andatenda andatenda
ndae kumbira kupunza wa hama zangu zirimu security services like masoja mapurisa CIO kana wapi zao wano shanda imomu kuti hamuzuone ere kuti wana venyu hawana remangu anarakanaka nukuti murukuta za kubadarira wana venyu chikoro chacho chinonzi ndeche mapurisa chema soja yacho wana venyu wari kujire tinongo ona kupera kumwezi wano waka bata wama vichikule murukuzuona sei nimi mchipota mchipue mpini nekuti zakuno ponda wano asi nimi mchona wata mnaugara murima robots ere hamufundiwe ere mega kuti ano izi zini takaita mistake
ndiko kwa studio 7 aiwa ndiri kufara ndine kukumbira chichemo chekuti mbotisvikeyo kuna vamutsvangwa tisvikeyo kuna mutsvangwa tizwe kuti anoti kudii nezvemwana wake asingateereri mirawo yehurumende hatidi kuti tinzwe zvekuti ano mutsvangwa atitaurire kuti mwana wake akasungwa asina mhosva kwete iye anogara kutaura kuti hurumende yezimbabwe inosunga vanhu vane mhosva ende matare ezimbabwe anotonga vanhu vane mhosva sekugona kwavo naizvozvo anofanira kuzvigamuchira kuti mwana wake akareswa kwasara mavhaza ndiwe wasara kumbira please studio 7 tisvikirewo kuna mutsvangwa tiri kuda kunzwa comment yake
chero musikadi zvenyu kudarira hazvitinei tichitaura tinei tichikutaurirai chokwadi kuti handingagoni kubhadhara school fees mwana wangu achienda kuchikoro nezhara hazviiti izvozvo kubhadhara school fees mwana wangu unoenda kuchikoro nezhara iyo hurumende ichitopema inini ndichitopemherawo kuti vana vangu variisata ndikutopemhawo kwandiri kugara kunoku nepandakagara nekupi nekune mumese mandiri kufamba ndikutopemhera kuti vana vangu variisata saka mari kubhadhara school fees yacho ndinoionepi kana iye Munangagwa achizviti ndiye hurumende yezimbabwe achitadza kuwana mari yekupa vanhu vese chikafu kuti vadye ini ndinozoiwanepi mari yekuti mwana unoda kudya unoda kubhadharwa school fees Munangagwa haana tisine vana vezimbabwe ungori akatarira zvaari izvozvo nekuda kuti kana akawana mari yerubatsirowo oisawo rokupa mari iyoyo akawanawo mari yerubatsiro obawo mbichana ipapo haana kana shungu nemwana wezimbabwe kana one dei anga ane shungu nemwana wezimbabwe aingoti gore rino kune zhara hakuna anobhadhara school fees
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo Zimbabwe yakamirirwa neZIFA Normalization Committee iri kumusangano we74th FIFA Congress uri kuitirwa muguta reBangkok kuThailand pari zvino. Nyika yeBrazil ndiyo yasarudzwa senyika ichaitirwa makwikwi enhabvu yemadzima yepamusoro-soro yepasi rose yeWomen's World Cup mugore ra2027. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Aldebe.
Zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichiparticipata iripo kuma meetings nekumusangano yese yeFIFA kozi ndokunoitawo madecisions akati koshei. Yezve tinoona kuti kwakapinda normalization committee iFIFA iri kubatsira Zimbabwe pamutambo zvenhabvu ichipatsira ZIFA saka zvakakosha zvikuru iyezve tinotarisira kuti vanoenda ikoko vemuZimbabwe kunowanzoenda chief executive officer vanoenda kuti vange vachipatsirika kuti vange vachiuya kuzoimplementa zvinhu zvakakosha kuti mutambo wenhabvu unge uchienderera mberi muno muZimbabwe.
Tinoona kuti iko kucongress uku Brazil ndo yadoma senyika ichange yakabata World Cup yemadzimai yemugore ra2027. Tichitarisa mamiriro akaita nhabvu yemadzimai munyika munoona sei izvi?
Zvaka kosha tanga tichitambudzika seZimbabwe pamutambo wevasikana wenhabvu, asi munoziva kuti takamboendawo kuma Olympics. Saka takatarisira kuti tinge tichiendawo kuWorld Cup tichikompita nemacountries fanika vana South Africa nana Nigeria. Asi tanga tiri kumashure stereo, asi tiri kuona kuti iye zvino kwave National League. The last time takaita National League haina kuzopera mushe nenyaya dzemari, asi tinoziva kuti kune funding inenge ichibva kuFIFA ikashandiswa mushe, tinoona kuti zvichatibatsira.
Pane zvingadzidzwe normalization committee iri kubva kuZimbabwe iri pamusangano uyu zvingabatsire nyika panyaya yenhabvu?
Zvakawandisa, iyezve financial discipline ndo yakakosha. Saka the biggest lesson yavanofanira kuti vange vachidzidza vachiuya nayo kuno ndeyokuti vazive financial discipline, vatiudze kuti mari dzavo dziri kufamba sei, iyezve vakomunikete kuti maprograms avo akamira sei tichiendera mberi.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo, muzi wetu Adebe achitaura naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 ari parunare muBulawayo. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anoimba misambo yechimanje manje yeurban grooves neafro fusion anonzi Kraz Kagoya kana kuti Zikra. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Zaivesiyocho Dainagaziva Zaivesiyocho.
Ndakatanga kuimba mugore ra 2021.
Vabereki veukama vaiti kudii muchitanga zvemagitare?
Vetiroti ndidzokere kuchikoro, hapana munhu aida kuti ndiche zvirimo.
Vari kuitambira sei mumaraini umu mumhanzi yenyu?
Vanhu vari kufarira music yangu nekuti ndinoimba pamusoro pezvinhu zvavanosangana nazvo.
They see the picture, but only from a distant hand. Go to college, you get a real job. Minimal in my shoes will help you change your views. And I'm not unemployed because I'm lazy. No.
Matambudzika muruguru isana na onda api mi industry.
Main challenge ripo kushaya mari kuti basa rifambe. Mazano mi industry wanu wese vari kushandisa mari, asi vakawanda vana mari yekuti vawane kugura mimanzi iri professional. Saka ndinogadzira studio iri affordable yevanhu vanenge nini vane chido nekuimba vasina mari.
Kuvanoda kukubata vanokuwana kupi?
Kuna vanozoda kundibata vanondiwana paFacebook saKraz Kagoya, CRUZKAGOYA.
Emotions don't matter, I'm only a man. Feelings aside, gotta get the back up against the world. Had to be so cold, had to be the gangster. Stories be told, and honestly,
For my fans, you know, and I will to be rolling in the Rambi Makadar, Basanjaramba and Kirova, and Basnani, a fan of one speaker.
Was a Friday, Chitipai Kamichet, Mukoma, Timbo, Rova, and Asma Guitar.
You know, Tenda and Kano, Manji Fox, Girifano, you know, Buddha Nikambo, Kiru, Dokanons, and Yue, Hakuna Moon.
Ain't nobody like you, nobody like you. You still pretty with no makeup on. Megatron, something like a stallion. Let up every room so they can't ignore. Cause shorty got moves, never an akona. Oh, nah. Yash kunge epa jos, so fine, man. Andi jaga kunge vodka. Chakwitira zveste zvaunoda zvandokwanisa ndakafarisa. Blue skies when I got you in my arms. Big smile every time you come around. My problem is to disappear. Menos anonita or the lies make sense. Drive me crazy seeing a license. Nikuna ugare forever. Manochuri mbavaye moyo rikeva. Kasa basa nchakuda forever. Bona life yacho yani flavor. Yeah.
Nzwisa yekambo kanonzi ndiwe hakuna mumwe kubva kuna Kraz Kagoya anozivikanwa nerokuti Zekra kana mumwe ngati mumwe manzi muhurukuru yaaita naIvan Zininga weStudio 7. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pano pachirongwa, tumirai mawhatsapp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vateereri, musakanganwa kuti nhasi manheru muchirongwa chedu cha Live Talk na 8 PM tiri kutaura nezvekukwira kudarira High Court kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vatenda ibiti vachipikisa kusungwa kwevari kuchinja mari dziri kunzi zviri kuitika kunze kwemutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mwena mutungamiri Nkomo.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga, siyahlangana mthwakazi womuhle kweza kusihlwa lamhlanje kungolwesihlanu mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2024. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF bachithe umhlangano wokuzwa imbono kaZulu mayelana lomthetho omutsha obunjwayo Oy Private Voluntary Organizations Bill eHarare namuhla. Owake waba ngumphathintambo wezemali njalo eligqwetha umnumzana Tendai Biti usekhweze amaphepha enkantolo yeHigh Court ephikisa ukubotshwa kwabantu abatshintsha imali. Kuhlelo Woza Friday namuhla silomculi osacathulayo ohlabela umdumo wepiano disco uMonica Ndlovu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF bachithe umhlangano wokuzwa imbono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa nguhulumende Oy Private Voluntary Organizations Bill eHarare namuhla. Le yinto eyenzakale njalo emihlanganweni efanayo izolo eChinoyi laseMaswingo, lapho okulimale khona omunye umuntu kwathi abanye babaleka ezindlini zabo besithi bayethuselwa ngemva kokwethula imbiko yabo bechothoza lumthetho njalo besithi kawumelanga wethulwe. Emhlanganweni weHarare kuqale kwakhuluma abantu abahlanu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF. Bewuncoma kakhulu lomthetho kodwa iwuchithile umuthi inkonyane lapho okukhulume khona umuntu wesithupha onguye oqale ukuyisola iPVO bill esithi iyancindezela njalo akumelanga yamukelwe ibe ngomthetho ogcweleyo. Kulapho ke abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF abaqale khona ukuhlokoma lokuxokozela bethethisa labo abasola lomthetho besithi kumele baphume eZimbabwe nxa bengawufuni. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi ungabhasiswa lomthetho lidale lephalamende njalo usayine ngumongameli Emmerson Mnangagwa uza kupha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso eziphikisana laye okuyinto elandulwa nguhulumende esithi ujonge inhlanganiso ezisebenza lezitha. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yamathebeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Sihlala sitsho sithe Zimbabwe abantu kabakhululekanga njalo kakula kwenziwa kuhle komthetho lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu. ikakhulu labo esithi thina ngama frontline human rights defenders. Enxa ebekhona umuntu obecabanga ukuthi lokho kumbe kuyikwindlela yokusola uhulumende ukumbhixa ngodaka yena engazange adlale le damu, sokuvela ke sobala ukuthi kuliqiniso lokho, ngoba lokho esikubonayo ukuvalwa kwemhlangano kuyindlela yokuzama ukuvala abantu ukuthi bengakhululeki ukubeka imibono yabo. Kukanti lolu luhlelo kade kumele abantu bakhululeke ukuzikhulumela. Njalo futhi kuveza kamgceke ukuthi leyi iPVO bill ayilani lalokho abathi bona bazama ukukwenza ukuvikela esithi imali laundering ukugwelegwele kwezezimali. Kodwa sokucacake kamgceke ukuthi balenjongo yokuvala zonke inhlanganiso lababantu abakhuluma bemela amalungelo, yikho bevala imlomo ngokumisa kumbe ukustopa imihlangano eyenzakalayo kuzona lezi ndawo esibona kusenzakala khona.
Njengoba abantu abaningi bekhanya bewusola lomthetho, ubona uhulumende siyaphambili yini eqhubeka ewusayina usiba ngumthetho ogcwele?
Ukuqhubeka komthetho ngabe sililizwe elikwanileyo elilabantu abakwanileyo abenza izinqumo bebengasoze baqhubeke ngalomthetho. Kodwa uzananzelela ukuthi eZimbabwe i-common sense kayisebenzi, ukwenziwa kuhle komthetho kakusebenzi, ilizwi lomuntu kazana kalisebenzi, kusebenza esithi ngesikhiwa i-political interest, yikho okusebenzayo. Ayisomthetho omqala lo okuphikwa ngabantu. Eminyakeni emithathu edlule khona omunye okwaphikwa, bahamba bawusayina. Wonalo futhi umthetho kumnyaka ophelileyo kowabuya waphikwa bawudlulisela phambili ephalamende lesinethi, kodwa kwase kusithi umongameli wala ukuwusayina wawubisela emuva. So yinto esingayaziyo ukuthi uzakwenza, ngoba mina ngokubona kwami umuntu olelizwi lokugcina lapha ngumongameli. Ephalamende singakhohlwa ukuthi ama-MP ayarikholwa futhi kule whipping system. Ama-MP yebo engakhuluma thini, kodwa abala freedom, abala yokuthi bazikhulumele, bamele okumelwe ngabantu. Kusebenza futhi political expediency. Umongameli nguye-ke manje osokumele athi ukuthi nxa wayesithi ilizwi labantu liyilizwi likaNkulunkulu, wayeqinisile yini ngokungawusayinile umthetho ungadlula ephalamende?
Umnumzana Khumbulani Maphosa, ngumkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF kugatsha lwabasakhulayo, umnumzana Taurai Kandishaya, obekhona emhlanganweni weHarare lonamuhla, ukulandule ukuthi yibo abawuchidileyo.
The Voice of America.
Onke waba ngumphathi ntambo wezemali njalo eligqwetha umnumzana Tendai Biti usekweze amaphepha enkantolo ye-High Court ephikisa ukubotshwa kwabantu abantshintsha imali. UBiti uthi akulamthetho owephulwa ngabantu laba, kanti njalo uthi akusela mali engathiwa ngeyaphandle kwelizwe njengoba ilizwe lilomthetho ovumela ukusetshenziswa kwemali zakwamanye amazwe, i-multi-currency system, ezigoqela idola leMelika kanye leRand lakwele South Africa. Abantu asebebotshiwe besetheswa leli cala sebesedlula inkulungwane ezine. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iPhalamende izolo ukuthi ukubotshwa kwabantu abantshintsha imali ngaphandle komthetho kuzaqhubeka futhi uhulumende kasoze ayekethise. Ukuhlaziya lolu daba, uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Nxa sikhangele i-issue ye-bail, assuming ukuthi kulomthetho okhona kumbe umthetho o-wrong, i-bail it's an individual who is asking ukuthi indaba yakhe ithonisiswe ephandle. right? And we usually look at ukuthi icala umuntu aliface tayo kungaba le prison term or his sentence enganayo. Nxa sesiyakhangela kulabantu abaphandle abeprison, kulabantu abaphandle abele murder. Not that it's wrong, but it's their right, ngoba vele ibase in terms of section 50 where constitution yethu is a right, unless they are compelling reason.
Pho udaba lwemali lolu lwehluka kanjani lezinye indaba?
Into esisuke isenzakala ukuthi there is a blanket approach, ukuthi even those that qualify ukuthi baye kubase bancithele ukuthi into zemali. Kuyukuthi la kona sithi siyakhangela futhi ukuthi into yangikhona iZimbabwe leke basket of currency, and mina ngafuna ukuthi ngisebenzise $50 i-US dollar, 50 US ZIG or equivalent in rand, imali yonke le evunyelwayo. So ukuthi uhulumende uzafaka imali abesesithi kayisetshenziswe ngendlela afuna ngayo, kuyukuthi umthetho ukuthi kazisetshenziswe zonke. Kutengisela i-desperation on the part of uhulumende, i-implementation yayo yezi. Not that is like imali embi, but nga abantu bengayifuni, because one of the characteristics of imali ukuthi abantu kumele bayifune, kungabaforceli, angithi. So ingaba ne-value, akuna muntu ozalihlupha ngenye into engaba khona. So make it a point ukuthi those that are supposed to be using this thing, the consumer of imali yona leyo, must be happy about it, don't force it.
Sibona lapha ubaba uBite sithi akula mthetho obopha umuntu ukuthi uthengise amaziki wathola ama US dollars njengoba kuyimali yeZimbabwe yonke, kuyimali esebenza yonke phakathi lapha elizweni, okuthi ukuthi akusela mali engathiwa ngiyangaphandle kwelizwe. Lokhu likubona njani nxa sikhangela umthetho welizwe?
Ngivumelana naye, kodwa i-approach yengathi ngiyaphikisana naye, ngoba the first thing ngathi kumele ayenze ikwenza i-application edeclare ukuthi i-position yena leyo kuthiwa yiyo enza i-offence ibe set aside, then abesesenza i-bail. But i-argument yakhe is very strong, kayikho kawukho umthetho njalo, ngoba vele khathesi umuntu uyakwanisa ukunginika iziki, uyakwanisa ukunginika irandi, uyakwanisa ukunginika i-US dollar. Anganginika i-US dollar, yakwanisa ukumtshintsha ngeziki, kukhona futhi asebetshintshela ngamabhuti, angeke. So their basket of currency. So in monetary policy, yengani ifuna ukuthi ingani iyazilahla mbijana. Kodwa singasebenzisa umthetho ngendlela embi ukuthi sizame ukuachieve i-result esiyehluleka ukuyisebenzisa, ukuyiachieve ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni loTabuka Ncube weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende weZimbabwe wethule isaziso sokuthi uzathatha inyathelo lokususa amangcwaba alabo abalaliswe endaweni yeMount Hampton phandle nje kweHarare, ukuze kuphendwe indlela yokusungula umsebenzi wokwakha idolobho elitsha elibizwa ngokuthi Cyber City. Leli dolobho lizabe lisendaweni lomhlabathi ongama hektha azinkulungwane ezilitshumi lanhlanu, i-15,000 hectares. Izakhamizi zakulindawo ziyakhonona ngalokho, zisithi leli nyathelo lizabangela ukugejwa kwezidumbu kanye lamathambo abantu abalaliswe kulawa mangcwaba abedlula inkulungwane eyodwa. Kwezi phathelane leMelika, ekuqhubekeni kokuthoniswa kwecala lokufumbathisa eletheswa owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump, abanye bathi ubufakazi obethulwe ngowayeligqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen luchiye leli cala lixega izolo. UCohen uchukwe ngemibuzo eveze ukuba ulembali yokuqamba amanga, laye wakuvuma lokhu phambi kwenkundla. Ubuziwe njalo ukuthi wake watshela abomthetho ngomnyaka ka-2021 ukuthi ubona angani uTrump uqanjelwa amanga ukuthi waya ecansini lo ntombazana ophila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniels lakho wakuvuma lokho. UCohen uvumile njalo ukuthi waqambela amapholisa amanga esithi imali afumbathisa ngayo uDaniels yayimbhadalo ayayiphiwe nguTrump. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo mnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe.
Hayi, umbono wami ukuthi lapha ukufumbathiswa okwenzwa unumzana Trump ngoStormy Daniels kungathiwa icala langkhona balibona ngokuthi wayesefuna ukufihla ukuthi yena lo Stormy baba lokuyirelationship okuthizanyana njoba yena ulokhu seni uStormy Daniels wayeyi-porn star. So laphana ngo-2016 yena umnumzana Trump wayesegijima for the presidential election eka-2016. So amacala wona lawa aphuma ngokuthi wayefihla ukuthi yena lo Stormy bake baba lokuyi-relationship yena iyendile kuMelania. So siyakwazi ukuthi lapha eAmerica ma ucontesta o ma ufuna ukuba umongameli welizwe o ucounselor o usenator o any public office kumele uphume egcekeni ingezinto owazenzayo in your private life ukuthi abantu labo babe le choice yokuthi hayi lapho waphambanisa kodwa siyabona ngathiwa you are the best person for the office.
Asebephe ubufakazi, ubona ubufakazi babo uqinisa na icala leli?
Ukuthi kulecala khona apho hayi mina okakathesa angikakuboni ngoba into ekhona esimele siyibone ukuthi uDonald Trump watshela abantu bakhe lo legwebhwetha lakhe uMichael Cohen ukuthi banike uStormy Daniels imali zona lezi ukuthi engakhulumi during the 2016 debates and election. Ubufakazi buka Stormy lo Michael Cohen hayi mina mbona ngantu abu strong ngoba yiwo abantu abayinvolved in the whole situation. Sabona ulokhu zeni u-editor o umnikazi we-magazine elali supporta uTrump for the 2016 presidential campaign wathi yena wayefaka indaba ezazi-favorable kunumzana Trump and then fake i-news ezimbi for his other competitors. So kwakathesi ubufakazi bukaStormy Daniels and Michael Cohen nganta buleqiniso phakathi and buqinile ukuthi bazabona icala hayi khathesi sesibona ama jurors lawa encedisa ujudge yo azasinika ukuthi babona njani indaba yena leyo ngoba bathi bona esifuna ukuba kwazi ukuthi uTrump nguye na wabatshela ukuthi banike imali yona leyo.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe ubexoxa ekhonapha eMelika lo Chris Gande weStudio 7. Okwamanje wothi sizwe imbono kahulumende weMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Uhlelo lweGlobal Criminal Justice Rewards oluphansi kogatsha lweUS State Department lulomvuzo wezigidi zamadola ezinhlanu i-$5 million okuyimali ezaphiwa umuntu ongaba lolwazi oluzakhokhelela ekubotshweni kuka-Ahmed Harun. UHarun wayengumphathintambo wendaba zasekhaya kwele Sudan. Udingwa inkantolo yomhlaba i-International Criminal Court ICC phezu kwamacala empi kanye lawo kubulala esigabeni se-Darfur phakathi kuka-2000 lo-2004. UHarun ubikwa wadala amacala agoqela elokuqhatsha, ukuqoqa, ukuxhasa ngemali kanye lokuhlomisa amasotsha eqembu elaziwa ngobudlova elejanjaweed lona elandulela ele rapid support forces ubhekane njalo lamacala okudlwengula ukuhlukumeza ukududula abantu emizini yabo kanye lezinye izenzo zobudlova obungamelanga benziwe ebantwini ukuthula okunaphakade eDarfur kugxile ebantwini abafana lo Harun ababhekane lokwahlulelwa kutsho uambassador Beth Van Schaak oyisiphathamandla senhlanganiso yeGlobal Criminal Justice uthi kulodlakela olwenzakalayo kathesi eDarfur futhi ngokubona kwami isisusa yikungajeziswa kwezephulamthetho okwenzakala kulesi sigaba ngeminyaka yabo 2000. Sikhuluma nje balutshana kakhulu abantu ababe lobudlelwano lohulumende ka-Omar al-Bashir abadala amacala ombhuqazwe eDarfur asebethonisisiwe. Abanye babo lokhe behlukuluza abantu ezigabeni ezifanayo besebenzisa ubudlova esabubona ngeminyaka yabo 2000. Ngakho ukubopha uHarun kuzaphathisa ekuletheni ukuthula kanye lokubuyisela umbuso ezandleni zabantu makhaza. U-ambassador Van Schaak ugcizelele wathi umvuzo we-5 million lo oqondane lo Harun ngolwazi lokuthi ungaphi kuphela. Uthe asivumeli ukuthi labo abangaba lolwazi bazenzele olwabo uphenyo kumbe bazame ukubopha uHarun ngokwabo. Lokho kulakho ukwenza bancitshe umvuzo. Esikudingayo lulwazi kuphela. Okunengi sikuchiya ezandleni zamapolisa. Nxa ekhona ololwazi ngoAhmed Harun, makaxhumane lohlelo lweGlobal Criminal Justice Rewards Program ngokuthumela i-text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 975 5468 kumbe ku-email kukhele ethi gcjrp@state.gov. Ulakho futhi ukuyamangala esigodlweni seMelika esiseduzane lawe kumbe ubone yiloba yisiphi isiphathamandla sikahulumende weMelika. Yonke imininingwane izagcinwa iyimfihlo. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7. Nishona njani Studio 7? Yes, simzilo muyi mamizolo lapha encoma uChabang. Yebo lwana otiyena ocha omakhuphe. Kumbe yiba babe ngababulali opposition, hayi ngeke ngivumelane naye. Kodwa kaChabang, ekaChabang inzima okwedlula bonke abantu abake bamotsha elizweni, akula muntu omotshe njengoChabang. Ngoba empeleni uChabang ethatha ilungelo labantu esiyagcwalisa egqibisa isusayo esebenza lezano, hayi ukaChabang kuwe sibagcwakile. Njalo uChabang kambe lokhu ayesithi yena uyakulungisa selungiseni uChabang, yini into esiyenziwe nguChabang? Hayi lokhana ukaChabang kuwe silo.
Yes, sanibonani, sanibonani Studio 7, linjani? Hayi thina siyaphila. Ngibe ngithi buze uhulumende weZimbabwe okhokhelwa ngumnangwakho ukuthi ngesikhathi se-COVID-19 wayebhi ekhupha amasotsha lamaphoyisa begcwala ezitaladeni betshaya abantu ukuthi behlale ezindlini besithi bavikela impilo zabantu ukuthi abantu bengahambi behlale ezindlini. Namhlanje abantu babulawa yindlala, kasabanaki kabanake phela nje ngesikhathi se-COVID ekhupha amasotsha ehambe ebheka abantu ukuthi badlile yini basuthi. Namhlanje sokuyikudla okumele ukuthi kuphume imali elizweni sokuzigaba sakubheki lokho. Kawakhuphe phela amasosha ahambe ebheka abantu ukuthi badlile yini. Esikhathi se-COVID wayekwenza lokho, ekhupha amasosha. chambe chabantu etivikela abantu impilo zabo.
Sijo 7 isifana njani basazi nabalaleli okhuluma umandabeni ngilapha eSouth Africa. Asazi umama lo obesithena abantu benze iresearch ngochaba ukuthi bechaza ukuthini ukuthi yena uhlakaniphe kakhulu ukuthi unguyozwisisa ngcono into eyenziwa ngochaba ngoba siyawazi sonke iZimbabwe yonke sikwazi ukuthi uthaba ngayikho into ayenza nje encedisa abantu besiNdebele otherwise wenza impilo zabantu zabawesi so akakazidlela imali yezana uPF ethuli kumbe nxa ukuthi akazwisisa ipolitics ayekele ukuba involved kupolitics ngoba ukuwumana kwake ngathi kuya kusithelela ulaka mpela akakayekele ukuwumana laphela okunjeni ahlukane nje uthaba ngosezikwazi ukuthi usebenzele izana uPF
Studio 7 basakazi labalaleli okhulumayo kungumshazi afe from Gwanda kafusi sinenkinga ngaphe kafusi kulondodo osehluphile yami ozibiza ngokuthi ungumduduzi Bhanya lo ndoda lo uyatsha abantu uyagwaza abantu uyabulala abantu ngikhuluma nje ubulela umuntu okwamanje akabonakali ngolwesithathu nje kuyena levi so uyadingakala akabonakali uyehlula noma engazenza icala bamthatha amapholisa bameka nje okwamanje bakhala abantu ngokubulela umuntu utshaya umuntu wambulala esitolo so besicela uncedo bantu kuthi kathi lo ndoda lo kathi okwenze botshwe phinde ekelwe nesenza amacala nguyini.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp. Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi osacathulayo ohlabela umdumo wepiano disco uMonica Ndlovu. Yena uhamba njalo ngegama lokuthi Money Bear emculweni. Lintokazi idabuka eLupane kodwa isebenza ikwele South Africa.
Kana ngizaqala ngibulise yonke indawo bonke abalandeli beStudio 7 labo bonke abalaleleyo ngamazwe ngamazwe ngisithi kini ninjani ngidabuka esigabeni sasengadlwana eLupane under uChief Madiwa ngiqale ukucula last year ngisafika.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Yatholakala kulezi namba 0823743950 ngiselizweni leSouth Africa. Umculo wami uyatholakala kuzo zonke izitolo za online. Ngiyatholakala njalo ku TikTok @user_monica12345. Ngiyatholakala ku Instagram Moneybay, ku YouTube Moneybay, ku Facebook Moneybay. Ngiyabonga.
Ubachiyela waphamazi yabalandeli.
Lapheli khona zonke izindawo ngiyalithanda njalo bengicela lingisupport ngicela uchaso lwenu njengomuntu osafika emculweni okunye ngilithembisa i-album ngo-December ngiyabonga kakhulu.
Thank you. Moni Bay sivalela ke uhlelo lwethu. Likhumbule liyalandela uhlelo lwe live talk lapho esikhangela khona udaba olukhwezwe ngowake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti yena obophise uhulumende esithi ukubopha abantu abathengisa imali akwenzayo akukho emthethweni kwanele. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.